manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tishitefenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero kanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi, uri musi wechina, kurume 10, 2022. Makateerera kuStudio 7, nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe, dzamunopiwa neStudio 7, iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Takatarisira kuti mutungamiri vaKenyatta vanenge vari pano muBulawayo kuzoita official opening musi waFriday 29 April 2022 chino chiombe zvikurusa.
Mutungamiri weKenya vaUhuru Kenyatta votarisirwa kuvhura zviri pamutemo musangano wekutengeserana weZimbabwe International Trade Fair. Vagari vekumasvingo vechema-chema nedanho rekanzuru yavo rekutengera chikakarara chemotokari munyori mukuru weguta iri asi ichikundikana kuwanisa vanhu mvura. Madzimai okurudzira kuwandudzwa kwemitemo kuti vakwanise kuwana mikana yakaenzana nevanhurume achiti muromo hauzarirwe nerwizi. Indiyo mimwe emisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe International Trade Fair yazivisa nhasi kuti mutungamiri weKenya vaUhuru Kenyatta ndo vachavhura zviri pamutemo musangano wekutengeserana uri kwomwedzi unouya. Blessing Zulu weStudio 7 anotipa nyaya inotevera.
Musangano wechimakumi matanhatu nemaviri kana kuti 62nd edition weZITF uri kutanga musi wa26 wopera musi wa30 kubvumbi uchiitwa paspedingindira rakanangana nekuvandudza magadzirirwo nemakwenenzvererwo ezvinhu mukuunza budiriro munyaya dzezveupfumi kana kuti reimagine reinvent value chains for economic development. Sachigaro weZITF vabusisa moyo vaudza Studio 7 kuti vari kufara kuti vaKenyatta vakatambira kukokwa kwavakaitwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa.
Ichokwadi kuti mutungamiri weKenya President Uhuru Kenyatta vabvuma kuzoita official opening yeZITF 2022 gore rino. Takatarisira kuti mutungamiri vaKenyatta vanenge vari pano muBulawayo kuzoita official opening musi waFriday 29 April 2022 chino chiombe zvikurusa nekuti Zimbabwe neKenya vagara vachishanda pamwe chete panyaya dzemabusiness nemaexports. Saka takatarisa kuti basa iroro richaendera mberi uyezve makambani emuZimbabwe nemakambani emuKenya achashanda pamwe chete kuti aunze kubudirira kweZimbabwe pamwe chete neKenya.
Izvi zvinoteverawo musangano wekudyidzana wakaitwa pakati pavamunangagwa navaKenyatta kuKenya. Nyanzvi munyadze zvematongerwo enyika vaErnest Mudzengi vatendawo kuti kushanya kwavaKenyatta kwakakosha kusimudzira nyaya dzezvekudyidzana kwenyika mbiri idzi asi vakati hazvifaniri kungova zvematongerwo enyika.
Nyaya dzatinganyanya kuda ndechekuti kudyidzana kuri pakati kweZimbabwe neKenya kunyanye kusimbaradza nyaya dzine chekuita nezveupfumi. Dambudziko riripo nderekuti mukatarira muchaona kuti kuvhurwa kweInternational Trade Fair kwanga kuri kwekunyanya kurerekera kunyaya dzezvematongerwo enyika dzisina zveupfumi mukati. Asika tinoonawo kuti muno muAfrica tavane inonzi Continental Free Trade Area iri kuda kuti ionekwe kuti yashanda. Ndo zvimwe zvingakoshesa kudyidzana kuri pakati peZimbabwe neKenya. Saka
vamudzengi vaenderawo mberi vachiti
mukatarira izvozvi muchaona kuti nyika dzemuAfrica hadzisi kunyanya kujikidzana pane zveufumi. Nyika dzemuno muAfrica dziri kutochemera kuti dzijikidzane nenyika dzekuEurope nenana America avo dzichida kusiya kujikidzana nenyika dzimwe dzemuAfrica. Asi muchaona kuti kana kuri kuti pakaita kusimbaradzwa kwekujikidzana pane zveufumi kwenyika dzemuAfrica, Africa inova continent yakasimba zvikuru kwazvo. Tinogona kuwana zvimwe zvetiri kutowana kunana Europe uko, zvetiri kuwana kunana China, tozviwana imo muno makare medu muAfrica. Ende zvinogona kutibetsera nokuti muAfrica dziri senyaya dzechikafu, tinotogona kuwana chikafu chiya chinonzi chiri organic, chikafu chisiri chemaGMO nezvimwe zvakadaro daro. Uyevo kana tikadyidzana pakati peAfrica, Africa ichava continent inovavo nesimba mumatare enyika dzose dzepasi rino.
Gore rapera musangano wezeta ITF wakavhurwa zviri pamutemo navamunangagwa. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu. Vateereri veStudio 7, tine chiziviso chakakosha. Musi wemugovera nesvondo wega wega kusvika musi wa3 kubvumbi, tiri kupai chimwe chirongwa cheLive Talk kubva na8 kusvika na9 manheru. Tichange tichitarisa nyaya yesarudzo dzemabaya elections ari kuitwa musi wa26 kurume. Muchirongwa ichi tinenge tichitaura nemi vateereri tichinzwawo kubva kune vari kukwikwidza musarudzo idzi uye nyanzvi munyaya dzezvesarudzo nezvematongerwo enyika. Musakanganwe kuteerera chirongwa chedu cheLive Talk mugovera nesvondo.
Panguva iyo mhosva dzekuba pachishandiswa zvombo dziri kuramba dzichikwira munyika, mauto matatu eZimbabwe National Army akatongerwa kugara mujeri kwemakore 10 pamunhu mushure mekuwanikwa nedare remauto reZimbabwe Defence Forces General Court Martial rakagara muBulawayo aine mhosva dzekuba achishandisa pfuti. Gwaro rakaburitswa nemutauriri weZimbabwe National Army vaAlfios Makotore rinoti mauto matatu epakamba ye4 Infantry Brigade kumasvingo anoti Fortune Glove, Ratiel Manyanga naKainos Masase vakapiwa mutongo uyu musi wa5 mwedzi uno mushure mekuwanikwa vaine mhosva dzavakapara pakati pandira naChikunguru gore rapera makare mumasvingo. Aka akasike kutanga kuti mauto atongerwe kugara mujeri mushure mekuwanikwa aine mhosva dzekuba achishandisa pfuti, asi izvi zvinonzi nevamwe havisi kuratidza sezviri kushanda. Vaimbovemeja muchiuto vaJiles Mutsekwa vanove mutevedzeri wasachigaro mubato reMDCT inotungamirwa navaDouglas Munzora vanoti kunyange hazvo mitongo yakadai ichifanira kunge ichibatsira kuderedza mhosva dzinoparwa nemauto, hurumende inofanirwa kukasika kugadzirisa mamiriro eupfumi hwenyika uye kubhadhara mauto miripo yakaringana. Ngatinzwei hurukuro yataita navo.
Tinoti isisu idanho riri pamutemo zvirimo mumagwaro mbiro remauto emuno muZimbabwe. Chinhu chiri kutitsamwisa, chiri kutisuisa ndechekuti hachisiri chinhu chakanaka kuti vanhu vechiuto vasvike pakutongwa necourt martial, kwete iri nyaya dzimwe asi nyaya dzekuba nekurubha vanhu. Chinhu chiri serious musociety medu, saka chinhu chinoda kutsvagirwa mazano ekuti zvitopeka sei izvozvo, zvinomiswa sei.
Saka zvii zvamunokurudzira vamutsekwa panyaya iyoyi kuti dai zvaitwa?
Chinhu chatinokurudzira kuti dai zvaitwa chekutanga ndechekuti mukasvika mukaona masoja akatrenwa nedisipline aakutanga kureidha nekurobha vanhu, tinogona kuvapa chirango fanika kupiwa kwavaitwa vakomana vatatu avo. Asi izvozvo zvega hazvisirizvo pazvinofanira kuguma. Chinofanira kugumira pekuti chikonzero chaakuita kuti mauto edu asvike padanho iroro ndecheurombo hwaita sei kubva wasvika ipapo, hunogadziriswa sei. Chekutanga kugadzirisa urombo ihwohwo ndechekuti mauto edu anofanira kubhadharwa zvine mwero. Chechipiri ndechekuti mauto edu anofanira kugara ari patraining neretraining nekuti ndo panobva discipline. Chechitatu ndechekuti mauto edu anofanira kudzidziswa kukosha kwakaita macitizens emunyika nerespect yavanofanira kupiwa nechikonzero chavanofanira kudefendwa macitizens. Haikona kuataka macitizens.
Asi munoona here izvi zvichibudirira kuitwa tichitarisa mamiriro akaita zvinhu muZimbabwe pane inonguva vamutseko?
Chinonetsa ndechekuti muZimbabwe mune zvinhu zvikuru zvinoda kutanga zvaitwa. Chekutanga kwajonga ndechekuti panofanira kugashirwa, kuadmitwa kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka muZimbabwe.
Asi munoona here matanho iwaya ari kumbotorwa neZimbabwe National Army achidzora unhu hwemauto kuti vasazenge vachipinda munyaya idzodzo? Nokuti tinoona kuti nyaya dzakawanda dzekubiwa pachishandiswa pfuti dziri kunongedza kumauto nemapurisa.
Misikanzwa yese haiperi nekurohwa neshamba.
Vaimbove meja muchiuto vaJaus Mutsekwa, vanove mutevedzeri vasachigaro mubato reMDCT inotungamirwa navaDouglas Mwonzora, vari parunhare kwaMutare neStudio 7. Mune imwe nyaya yanga iri mumatare, mutongi wedare ramajistireti muBulawayo awana mumwe mushandi wesangano reZimbabwe Media Commission vaFarai Manika vasina mhosva panyaya yavanga vachipomerwa yekubatsira vatori venhau veNew York Times vanoti Christina Goldbaum naJoao Silva kupinda munyika vasina mapepa akakwana. Vaviri ava vakabva vadzingwa muZimbabwe, asi vaMahika nemumwe mutori wenhau webepa iri Jeffrey Moyo vakabva vasungwa. Nyaya yavaMoyo iri kutongwa ega uye ichiri mumatare. Mutungamiri wesangano reWomen's Coalition of Zimbabwe, amai Evanice Munando, vakurudzira kuti bumbiro remitemo renyika rivandudzwe kuti zvive nyore kupa mikana yakafanira kumadzimai. Vatiwo muromo hauzarirwi nerwizi, nekudaro madzimai haachada vimbiso chete kubva kune vezvematongerwo enyika, asi vanoda zvinobatika. Zimbabwe nemusi wechipiri yakabatana nedzimwe nyika dzepasi rose kucherechedza zuva remadzimai kana kuti International Women's Day. Ngatinzwei hurukuru yaitwa naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7 naamai Munando nezvenyaya iyi.
Isu semadzimai tiri kuona kuti remangwana harisati ratijekera, ndonhunha dzatinongwana richitaura. Nekuti ndinonesa kuti hurumende haisi kunyatso kuzvikoshesa kuti kubumbiro remutemo rinofanira kufambwa naro maringe takatarisana kushungurudzwa kunoitwa madzimai. Nyaya dzainyanya kubuda maMavelas ndedzekuti madzimai ashungurudzwa, hapana chiri kuitwa kune vanenge vashungurudza vacho. Nyaya yekorupshen inyaya yakataurwa kunzi madzimai chero vakaenda kumatare kwedzimhosva vanosvika vaita mhirizhonga vanongonobhadhara mari, hapana chinofamba, nyaya dzacho dzinongotsikwa tsikwa. Saka kusvika bumbiro remutemo redu ratwasuka raakunyatsa kushanda maringe sezvarinofanira kunge richiita, madzimai akati kana izvo zvisina kuitika remangwana ramadzimai rinogara ringori pasi, nekuti hapana chiri kuitika chatiri kuona. Takambenge tichitaura nezvekutoda mutungidzedzeri wemutungamiriri wenyika ari munhukadzi, ani makaona zvikanyararwa. Saka madzimai ane kunyunyuta nekuti havana punduto yekuziva kuti ramangwana richazofamba sei, nenyaya yekuti pane zvatakasangana nazvo kana kuti zvatiri kusungirwa kuti tiite hapana chiri kufamba.
Pane zviri kuitwa nehurumende here kuti vagadzirise nhunha idzi dzamakawanikwa muchizeya nedzazvo musi wezuva remadzimai reInternational Women's Day?
Kunyange hazvo hurumende ine ichitaura mazuva ose kuti aiwa tichaona kuti izvi zvoitika. Ine chinondishamisa ndechekuti patinenge tichikurukura nyaya idzi tikavadaidza vanenge vachitobvumiranawo nesu, asi kana vachindovazodzokera tinoramba tiri panzvimbo imwe chete. Saka kodzero dzemadzimai ndo dzatinoya kunyuchana dzokuti mangwana haana kujeka, nekuti madzimai tapera mudzimba mune kushungurudzwa mazuva ose, uyezve mukana wokupinda pazvigaro zveutungamiriri tiri kumashure hapasati pane mukana wakati tikiti ndovhotera varume. Even zvakadaro tichitarisa even mabato enyika yariko ese ndeve vanhurume, ende mukana kuti vadzimai apinde ikoko zviri kutinetsei. Bati ndiri kuti ticharamba tichishingira tichishanda nawo mapato enyika wokuti ngavezvewo madzimai kumberi, nekuti tasarira kumashure. Nyaya yekuvhoteswa tichivhotera varume kuti vapinde pachigaro iyo nyaya tiri kuiramba mugore rinene rinouya. Madzimai ongaapinde tichikufambira ane 50-50
avanga vari mutungamiri wesangano reWomen's Coalition of Zimbabwe, amai Evanice Munando, Vashitora na Marvelous Mshanganya wewe Studio 7. Bazirisho utano rakazivisa nezuro kuti vanhu vanomwe vakafane chirwere cheCovid-19. Zvinonzi rufu rwevanhu ava rwakanonoka kuziviswa uye vanonzi vakafa musi wa4, musi wa6 nemusi wa7 kukadzi. Izvi zvasiya vafa nechirwere ichi vave zviuru zvishanu nemazana mana nevanomwe kana kuti 5407. Vanhu mazana manomwe nevatanhatu kana kuti 706 vakabatwa nechirwere ichi kusanganisirawo vana vechikoro zana nemakumi mana nevatatu. Iye zvinotombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Gurukota rinoona nezvekukwidzana nedzimwe nyika muUkraine vaDmitro Kuleba negurukota rinoona nezvekukwidzana nedzimwe nyika muRussia vaSergei Lavrov vasangana muTurkey nhasi kuti vaite nhaurirano dzerunyararo. Turkey yanga iri kuedza kuyananisa nyika mbiri idzi kwemavhiki maviri adarika. Asi vachitaura nevatori venhau mushure menhaurirano idzi, vaDmitro Kuleba vanoti nhaurirano dziri kubudisa pachena kuti Russia iri kuda kuenderera mberi nekurwisa Ukraine. Russia iri kushorwawo zvikuru nenyika dzakawanda mushure mekunge mauto ayo abhomba chipatara chemadzimai anenge akamirira kusununguka ikauraya vanhu vatatu kusanganisira mwana mucheche. Russia iri kuramba kuti iri kuuraya vanhuwo zvavo muhondo iyi. Ukraine iri kuda kuti nyika dziri mugungano reNATO dzibatsire kuti ndege dzeRussia dzisabhururuke munyika iyi dzichibhomba vanhu. Asi America iri kuramba kuita izvi ichiti NATO inogwanisa kupa rumwe rubatsiro rwezvombo kwete zviri kudiwa neUkraine. America yaendesawo zvombo zviviri zvinonzi Patriot Surface to Air Missile kuPoland mukugadzirira kudzivirira nyika dziri muNATO dzikarwiswa neRussia. Nengo dzedare reparamende muNigeria dzazotenda kuziya zvakare bhiri rakanangana nekuwanisa madzimai mukana wekuwana zvigaro makumi matatu nezvishanu kubva muzana mudare reparamende. Izvi zvinotevera kuratidzira kwakasimba kwakaitwa nevamwe madzimai emunyika iyi kwevhiki rose. Mutauriri wedare repasi munyika iyi vaFemi Gabadimila vati bhiri iri nemamwe anosimudzira madzimai achatanga kuzeiwa zvakare zvakatambirwa nemufaro nevanga vachiratidzira ava. Ndege yainge yakatakura vaimbo vemutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump inonzi yakamanikidzwa kumhara zvechimbi-chimbi mudunhu reNew Orleans nemusi wemugovera mushure mekunge injini yayo yatadza kushanda zvakanaka. VaTrump nevanhu vachengetedza vainge vave kudzokera kumba kwavo kuFlorida mushure memusangano wavainge vaita muNew Orleans. Vamwe vanoongorora nyaya dzesarudzo pamwe nezvematongerwo enyika vanoti havashamiswi nemhirizhonga yezvematongerwo enyika iri kuitika mugadziriro wesarudzo dzemabielection dziri kuitwa musi wa26 mwedzi uno, vachiti mhirizhonga inhaka yagara iri muvana vezimbabwe kubva munguva yehondo yerusununguko. Mapato ezvematongerwo enyika ari kupinda musarudzo dzemwedzi uno zvikuru matatu anoti ZANU-PF, Citizens Coalition for Change neMDCT inotungamirwa navaDouglas Monzora ari kunongedzana achipumhana mhosva yekukonzera mhirizhonga. Vebato reCCC vanoti misangano yavo iri kuvhiringidzwa neZANU-PF, izvo zvakazosvitsa pakutora upenyu hwava Mboneni Ncube pamhirizhonga yakaitika kuKwekwe. Imba yeimwe nhengo yebato iri inonzi yakapiswa kubhindura mukupera kwesvondo nevanofungidzirwawo kuti vatsigiri veZANU-PF. Mapurisa ari kupomerwawo mhosva yekutarisa rutivi uye kutarisa kuti munhu abuda mumba maani mukuita basa ravo panyaya dzine chekuita nemhirizhonga. Ukuwo ZANU-PF neMDCT yava Monzora vari kunakurirawo mhosva iyi kubato reCCC. Nezuro mutungamiri webato reLead Muzvare Linda Masarira ava vari kukwikwidzawo musarudzo dzemwedzi uno vakazivisa kuti vakanga vanyorera tsamba kuvatungamiri vemamwe mapato 15 ane nhengo dzichakwikwidza mwedzi uno vachivakurudzira kuti vazvipire kupedza mhirizhonga uye kuchengetedza chizvarwa cheZimbabwe chose zvisinei nekuti chinotsigira bato ripi rezvematongerwo enyika. dambudziko iri ringagadziriswa sei mukuziya nezvenyaya iyi tabata vanoongorora zvematongerwo enyika vachitungamira sangano recenter for natural resource governance vafarai maguhu pamwe nenhengo yeboka revechidiki muzano pf vaalex gakanje tatanga nekubvunza vamaguhu kuti vanoti kudii nemhirizhonga inonzi iri kuitika munyika iyi
kana tichiona vanhu vakakuvara vakatemwa musoro vakatemwa makumbo vane mabhandeji tozonzwa kuti vamwe vari kutofa mushure mekunge varohwa mune marallies anenge achiitwa zvinoratidza kuti zvinhu hazvina kugadzikana munyika ende zvinoratidza kuti pane vari kupfuma vanhu kuti vanoita mabasa eumhondi ende hachisiri chitsva muzimbabwe tiri nharadada panyaya yemhirizhonga pane zvematongerwo enyika right from 1980 ndingati inini iculture yatakabva nayo muhondo yekuti vanhu kuti vanzwisise vanofanira kurohwa yekushishidzirwa saka its a cycle iri kuramba ichingoitika panenge pachinzi maelections muzimbabwe hurumende painoti gadzirirai maelections vanenge vachiti gadzirirai hondo gadzirirai kupondana vachituma vanavo vamwe kunopondana
regai tinzwe kuna vagakanji
nyaya yatanga kutorasika because pamuri kuti mhirizhonga hamuna wamanga manongedza tachida kutaura pamusoro pemhirizhonga tichida kukondema nyaya dzemhirizhonga asi vamaguhu sezvo vataura kuti hurumende painoti kune sarudzo inenge ichingatite mhirizhonga zvichitangana ichinge iche vanyepa mhirizhonga yemuzimbabwe yakatangwa nevachenda pavakauya kuzopamba nyika vachito first chimurenga ndo vakatanga ne vasimbisa mhirizhonga pasecond chimurenga ndobva vasimbisa mhirizhonga pakuramba nevhuredu now iyi violence yaitika nhasi ini pachangu ndine humbopowo hwevanhu vetriplec vakandinyorera pafacebook vachiti tiroda kukuita zvatakaita vanhu vekubhulawayo saka munoona kuti mhirizhonga yemaelections a26 March yatangwa nevetriplec haisi hurumende zvinongoreva kuti mhirizhonga iri kuitwa iri kukonzereswa nevanhu vari kutsvaga attention vari kutsvaga kusungwa nemapurisa saka yatiinayo pari zvino mhirizhonga hainei nehurumende imhirizhonga iri kukonzerwa nemapoka anenge ana makuhu anonyepa yekuti vaone zvekunyora vachiti hurumende kana kuti zano pf ndiri kukonzeresa mhirizhonga ko pakatemwa vanhu kubhulawayo zvandine humbooini hwevanhu vakatitora kutema matemero atakaita vamwe kubhulawayo vavari
vamaguhu pindurai mubvunzo uyu
ndingati inini iko zvinezvi cycle yevhiolence iripo muzimbabwe iko zvinezvi yakatanga last year muna september vachamisa pavakada kuti vafambe munyika vachinoona mastructures avo vanga vachimiswa nevanhu vezanu vachivarambidza kupinda mavillage vachirova vanhu vavo zvakaita kuti mumwe azofe kumasvingo vakapondwa vachienda kunogamuchira mutungamiri wavo vakapondwa ende now panzi 26 by election 26 march ndopatiri kuona zvekare mhirizhonga takazviona kukwekwe ndopakazokuvara mumwe mukomana akazofa vamwe 17 vakapinda muchipatara tikuonawo zvekare involvement yethe state especially tichitarisa mapurisa kuti vanenge vachirambidza mamwe mapato kuita marali avo asi bato riri kutonga rezanu pf rinongonzi pavada saka izvozvo zviri kukonzera kuti politics dzedu dzisave nekugadzikana dzisave civilized
vagakanje hanzi humbowo huzere kuti zanu pf ndo inokonzera mhirizhonga vamaguhu zvii zvamungakurudzira kuti dai zvaitwa
hatidi kurova imbwa takaviga mupini jonga zanu pf inofanira kutenda kuti ndivo vakati ivo tiri multiparty democracy saka kana tiri yemultiparty democracy vanofanira kugamuchira kuti simba rinogona kupiwa nevanhu uye simba rinogona kutorwa nevanhu saka vanofanira kuudza nhengo dzavo kuti tichitaura maelections hatisi kutaura hondo
vagakanje zvii zvamungakurudzira kuti dai zvaitwa nemapato ezvematongerwo enyika
ndinongokurudzira kuti dai mapato ari kupariamen hurumende agadzira PVOB une kurumidza riite mutemo kuitira kuti ana maguhwa vasapindire kupolitics vachinyepa zvavari kuita izvo. Wewo chazvakanakira ndezvekuti kunyepa kwaana maguhu kuri kupera manje manje. PVOB uri kupasa muparliament richaisa munhu nemunhu mudzipo make kukonzeresa violence. Vanobhadhara vanhu kurova nai so that they get an access yekunyora maripoti ekunogomesa mari kunze kwenyika.
Avanga vari nhengo yeboka revechidiki muzano PF vaAlex Gakanje. Manzwawo zvakare kubva kune vanoongorora zvematongerwo enyika vachitungamira sangano reCenter for Natural Resource Governance vaparai maguhu. Vaviri ava vanga vari parunare muHarare neStudio 7. Munhau dzemitambo. Zimbabwe yadoma chikwata chakasimba mumakwikwi eRugby e2022 South African Curry Cup. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Chikwata ichi chichange chitungamirwa naHilton Mudariki uyo anotambira Red Jerseys muEnglish Championships. Uyezve chinosanganisira vamwe vatambi vane mukurumbira vakaita saConor Pritchard, George Saungweme naKlopas kundoona. Masebos arikupinda mukamba nesvondo mushure mefinari yeNedbank Rugby Challenge 2022 pakati peOld Georgians neOld Hararens. South Africa Rugby nezuro yakakoka Zimbabwe Curry Cup iyo irutanga musi wa 1 kubvumbi. Masebos arikubatana neKenya neGeorgia murwendo urwu uko vachanokwikwidza nezvikwata zvinomwe zviri pamusoro-soro munyika iyi makundano ane mbiri aya. Vamwe vatambi vadedzwa vanosanganisira John Stander, Victor Mpunga, Kyle Galloway, George Mangenje, Kelvin Kanenungo, Russell Dina naShane Makombe. Vamwe vacho ndi Keith Chiwara, Brandon Carl, Daniel Makwasha, Ngoni Chibuwe, Tawanda Machipano, Marcus Neo, Boyd Rouse na Takudzwa Kumadiro. Pamusoro pekurwira mukombe, Zimbabwe neKenya dziri kushandisa Curry Cup iyi kugadzira makundano e2022 Africa Cup ayo ari kushandiswa zvekare senzira yekuenda ku2023 World Cup. Makundano eAfrica Cup ari kuitirwa kuFrance kubva musi wa 1 Chikunguru uko Zimbabwe iri kusangana neIvory Coast makota finari. Mokoru weZimbabwe Rugby Union vaAaron Jani vanoti rwendo rwekusouth Africa ndiyo nhano yekutanga mugadziro yavo yemutambo neIvory Coast.
Kutarisira kuti tikatamba kusouth Africa tombotambo nedzimwe nyikawo dzine ranking iri yakati kwirirei.
Mudariki ano Zimbabwe ine chikwata chakasimba zvekuti nemitambo yavari kusangana nayo munzira vanokwanisa kunobudirira kuFrance voenda kuWorld Cup.
Tine chikwata chakanaka chine balance yeyouth neexperience. Ndinofunga kuti nenguva sechikwata matraining camp mapractice match tinobudirira kuenda kuWorld Cup.
Zimbabwe yakapesira kuenda kuWorld Cup muna 1991 mushure nekumirira Africa zvekare muna 1987. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa chatinotarisa zviri kusangana nemadzimai muupenyu hwavo kana kuti Women's Round Table na 8 PM. Nhasi tiri kutarisa nezvezuva remadzimai rakacherechedzwa nemusi wechipiri uye sarudzo dzemabai elections dziri kuitwa musi wa26 mwedzi uno. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumirawo mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930-13860 ne15460 kHz pashortwave mazuva ose. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kututumira tsambambozha, dzitumirei kuStudio 7 @vowenews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
soku izika.